Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, January 27th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about drought amid reports of serious hunger in Zimbabwe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the drought situation and hunger in Zimbabwe.
8 million people are in need of drought relief aid in Matabeleland North, Mashingo, and Matabeleland South provinces, devastated by one of the worst dry spells in years in Zimbabwe. More than 30,000 cattle have died in these regions, leaving most farmers without their most prized possessions.
According to the World Food Programme, about 2.2 million people in urban areas and 5.5 million people in rural Zimbabwe are food insecure. The situation has become desperate, with the United Nations agency appealing for $200 million as it expects to double the number of people it assists up to 4.1 million.
Indications are that the WFP will run out of food by the end of February, coinciding with the peak of the hunger season. Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once the breadbasket of Southern Africa. The 2019 maize harvest was down 50% on 2018, with overall cereal outreach less than half the national requirement.
The crippling drought has been fueled by hyperinflation, resulting in prices of basic commodities going up, forcing millions of people to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock, and fall into a vicious cycle of debt.
There is no joy for vulnerable Zimbabweans, including subsistence farmers, who are facing erratic rains. The WFP says this season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas.
Yebambe zulomuhle linganjani lapho khona endaweni esijeneyo namhlanje siyachaya sibili udaba olendlala kanye lokuma elizweni eZimbabwe salithembisa ngeviki iphelileyo ukuthi sizalethulela isimo sendlala lokoma kwele Zimbabwe. Lamhlanje siqalisile lingakhohlwa njalo lokuthi lihambe kusule 7 ntambama ngo 7 o'clock kusiyafika ngo 8 sizabe silethulela okuningi. Yes, sizwile ke ukuthi abantu abaningi bayalamba okumangalisayo. I-WFP ithi abantu iZimbabwe yonke jikelele abafika 8 million, singathi ke bayi 7.7 million bayahlupheka okunzima. So le nkomo eziningi ezedlula 30,000 kuthwala zosezibulewe ikoma. Yes, sizwile ukuthi njalo lezulu seliphuzile. So ke sifisa ukuthi silethulele konke lokho sizwe ukuthi kuhamba njani. Marvelous.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ipano pa Facebook page yedu yeVOA Shona uyezve nepa radio. Nasi tirikutarisa isu nyaya yenzara uyezve nekushayikwa kwemvura yakakwana iri kunaya munzvimbo dzakasiyana siyana. Umo tiri kuona vamwe vazhinji vachiti ivo nyaya yechikafu iri kunetsa. Sangano reWFP riri kutaura iro kuti pachange pasina chikafu chakanyatsokwana uyezve vazhinji vachange vakatarisana nenzara sezvo mwaka wegore rino usina kubuda zvakanaka. Nzvimbo dziri kutarisana nekunge dziine nzara dzinosanganisira Matabeleland North, Mashingo neMatabeleland South province. Asi izvi zviri kutaurwa zvakare kuti pane mombe dzakawanda dzinosvika idzo 30,000 dzakawanikwa dzichishaika munzvimbo idzodzi sezvo kusina mvura uyezve mombe idzi dzanga dziri kushaya furo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa pano, uyezve kana muchida kupinda muchirongwa ibvai manyora nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tigokufonerai. Asi regai timbonzwa kubva kune vamwe vari kune dzimwe nzvimbo vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu munharaunda dzavari.
Gore rino upenyu hwakatiomera nokuti mukaona chibagwe chedu chiri kutumbuka chiri chidiki kudai. Hapana gohwo ratinombowana. Gore rakapera patina kukohwa zvakanaka. Tinombozama kumbotengesa mashuku namamengo asi iko zvinozvishuwa zvapera. Kana risa mamengo kwakusina nemhosva yemvura. Saka apa kuti tione kuti upenyu huchatimirira sei, tiri kutozvishaiwa. Mukaona chibagwe ichi zveshuwa kuti tichakohwa zvinoenda kupi, tichongoona kuti goro racho rakaderera. Gore rakapera mangu makuru ose tinombosibatsirwa nema Oxfam neizvose zvinombosibatsira muno munzvimbo muno muward 7 mune mamwa kwachifu mugabe. Asi gore rino hakuna zveshuwa vari kutibatsira, tiri kungorarama pakutambudzika chaipo chaipo. Mvura yo chaizi kunaya apa tiri kutotangidza kutorima chako chako. Mukaona chibagwe ichi ne ichi chiya chati kutumbuka muna tikuona kuti zvakatosiyana ichi chiri kutotumbuka chakadai mukada kuona kuti mwana wacho uchagara papi ipapa mochoona kuti hapana nzara chayo goromyo tinayo apa tina vana vari kuenda kuchikoro tivanoda school fees kuti tichenge chibagwe chacho chinowanikwa kumasvingo apa chinoda mari yetransport mari yetransport hatina upenyu hwacho hwakagosha apa tiri kudhura mari dzacho hatisina tinongoona kuti upenyu hwacho hwakangotiomera.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kutaura iye mamiriro akaita zvinhu kumasvingo. Sezvo muri kunzwa vari kubva vataura ivo kuti gore rino harina kumira zvakanaka chibarwe mabarwe avo avari kutarisa taona tese kuti pari zvino akatosvava.
Yes, singe siye Matewele and South, sibone kuti banzani kuna ngale, sizo kutwa ke badingi ukudla, nampabanye abasenyandeni. Irikeshi kona gale inyandene risk settlement scheme. Ake sizo kutiba tini mwotupo lolo.
Sitola mavili kono kusiti siteng. Okungane silako. Njalo limpupu zive kone zdolo ngoba nginje senge ngaya itinga ngaiswela ngaze ngaizuza nzima. Kona kusese katesi. So sesibone ngani uhulumende ngabe la iya kubona ithatha amanyathelo ingenele ngoba siza kufa.
That is a lady in Enyandeni recycling scheme. Marvelous. Do we have any other people somewhere else?
Yes, let's go to our next video. Timbonzwa zvakare zvekutaurwa nevamwe vari kune imwe nharaunda.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi simatauro yatikuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva taibva ipapo shuga chaichai kuti uiwane ini ndinongozopisira ndati inini kana shuga yachandi andimweti but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya kazuva kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mungoita nakadimbu dimbu moona kudya.
Apo tiri kunzwa kubva kune vamwe amai vari kumashonaland west vachitsanangura ivo kuti panguva ino vari kutowanikwa ivo havachakwanisa zvizha zvekuti munodya katatu pazuva. Vari kutaura ivo kuti chakatokosha kwavari isauti nekuti unogona kuti ukaona sauti wokwanisa kuwanikwa uchiishandisa nezvimwewo. Uyezve vari kuchema chema vachiti mhuri pari zvino iri kutofa nenzara nemamiriro akaita gore rino.
Yes, yes, buyela njalo Emathweni South, sike sizwe umnyu baba lapho tuthini ubaba uBhebhe ongukansela eNyandeni.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Ngoba khathesi ngilabantu abakhona 130 abatholayo abaswelayo kusho ukuthi imizi ama-household. Angu-130 atholayo kunapha ku-5. So abaningi vele abazuzi lutho. Lokuthenga bathi nxa besiyathenga ngale GMP kusuka kuba costi kakhulu i-transport le umumbo wakhona omunye wabonakele plus umumbo wakhona omunye uyabuvela ungakwani amagogoko kumbe amabili uyaba ingxenye kuligogoko le-3 quarters. So akusine sokuyilosi kuvele sokuphuhlezi kwindlala kuphela ekhaya ngakho. Esikhala ngayo sibini. Mina ngisibili bengifisa ngifisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi nakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kathi sinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi sile mfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senza ama.
That is Councillor Pepe of Enyandeni Recycling Scheme. He is urging NGOs to chip in because he says hunger is a problem in his area.
Mm-hmm. I think we also have an official from Mashingo who is actually talking about the situation in his country. Let's try and see if we can hear from him, an official from Mashingo, on video talking about the situation in his province.
Yeah, Muno Mashingo, Tiruguda, roughly we're expecting, anticipating about 1 million people to achieve that material which calf. Rumende Burgiza ne Department of Social Welfare ne Drought Relief Committee waruku pachikafu to the majority of the residents of Mashingo. Rumende Changi Chipama 50 kg makes a family. At the same time to tell us about the World Food Program. Changi upscale programs are number 5 districts. Now the hotel is not much cheaper. The 7 districts AC the open thirty. What's a more to play when you put up with Banda Chikaf to touch the car to NGOs and Ungar Kuya. Christian aid, no watch about no programs on watch and Red Cross.
Aiwa, regaiti nzwe zvakare kubva kubato reZANU PF vachitaurawo MP veko vekumasvingo ikoko vachitaurawo mamirira akaita zvinhu kudunhu ravo.
Ward 4, Ward 9 and 5.
Okay. Sa MP imi mpami zwa muru kuita uye mno kurudzira chii kuvanhu vemu kotsweni kana vedunhu rose remasvingo ezeo.
Isu ini sa MP wemwenezi East kuti ndiri nhengo muprovhinsi yeZANU PF. Ndinokurudzira vanhu kuti nguva ichiripo kuti rambai muchirima muchidzvara nguva iripo tinogona kukohwa. Nemvura yakanaya iko zvino iyi tine machanzi ekukohwa. Saka rambai makashinga, rambai muchiita zvamunoita. Iniwo saMP ndoda kutenda president vakati parice tikanopa vanhu mahospitari azvipatara takanosvipa zvese. Ndiri kuramba ndichivakurudzira vanhu kuti chatakawana minda yedu yatakapuwa nehurumende ngatiishandise. Ndiyo inosumudza nyika yedu. Hatingatengi cabbage murutenga $45. Isu tine mvura inoyerera yarunde kwose mvura inongoyerera. Ngatirime magarden, ngatitotengesa isuku kurutenga tichibva kuminda yedu ichinovatengesera ava vane kwavakuhonda kwatiri.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuMP vakamirira ivo bato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pemamiriro akaita nyaya yekushayikwa kwechikafu mudunhu mavo. Vachitaurawo zvakare vachikurudzira vamwe vanga vasati vawanikwa vachidyara mbesa kuti pachiri nenguva shoma shoma yekuti vanhu vadyare mbesa. Saka ndo zvavanga vari panhasi. Tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu uye munoziva zvekuita. Kana muchida kupinda muchirongwa ibvai manyora namba dzenyu, makanyora zvakare macode numbers enyu tigowanikwa tichikubatai.
I think marvelous. We're joined by our first guest, and that is Mr. Everson Ndlovu, who is a disaster management expert. He is at the National University of Science and Technology in Bulawayo. He is a lecturer there. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Sir, good evening. Good evening, Jarisha.
Thank you so much for joining us. So tell us a bit about what is happening in Zimbabwe. You are a disaster management expert and you know these issues to do with climate change, and you're an agriculturalist as well. So tell us what is happening, you know, in terms of drought and hunger.
Yeah, this is the third year running we're hit by a drought. What we've seen of late is that these droughts are protracted, and then our farmers are not prepared. That's our major challenge. Preparedness is our challenge. So what we need really is to get our farmers prepared for any eventuality. You know, it's so disastrous to note that every time we are hit by a drought, we are quick to summon, to try and harvest whatever external aid we can get. But I believe that given our land, given our resources, we can prepare ourselves for this drought. I'm quite aware of the climate change issues, but then still, there is need for preparedness. How? We need to ensure there is adequate water. You know, most of our dams right now are heavily filtered. Heavily filtered. They hardly can contain adequate water to last throughout the year. That's our major challenge. We don't have water enough so that our farmers can do cropping throughout the year. We have been dependent on rain-fed agriculture for centuries now. And I think given the climate change, it's high time we change and turn to productive cropping or cropping that can be done throughout the year. That's my challenge. People are losing crops. People are losing livestock. And the hunger issues are quite high across the country. Even in urban areas, you find long queues. People are waiting to buy, and if ever you're there, some millimeters. And we can't afford to lose time kind of that. We just need to be prepared.
Thank you very much, and stay on the line.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda varipa live feed yedu pari zvino regaiti mbotora mukana uno kuti tikukwazisei. Moli mutoro ari pano, tirikona Terence Nharo ari kuti ari pano. Munyaradzi midzi, hanzi muri seiko sisima Vina Gibbs Dube mushipe Cosmos. Hanzi tirimo mumasvingo, mvura yaramba mudenga. Hamawe, saka our caller here mushipe Cosmos is saying is actually from Mashingo, and he says the water is definitely, the rains are not coming anytime soon from what you can see. Edimbiri ya wanda, arukuta, I'm watching you from Durban. Ishmael Chifadza, and we say, sister, and tinoku kwa say ne mufaro mukuru, ndi chifara one chirongwa ichi, aiwa, tinoku tambire wa mchirongwa, uye je, zivai kutikana muda au kupinda mchirongwa, nyora hii namba zenyu, maka isa makode namba zenyu, tigo kufone rai, Jeffrey Liwaya, sister Mavish, waka oma, isukuno tiri kutoshandira kutenga chikafu. Chete. Zed soko anzi, but wachi yaka wani kwa wani yatu kwa bama. Ayu wandufunga ate ambu sita kivanu. Kennedy zitatu. Aruti maskwela say tete mavina mkoma Gibbs. I'm watching you live from Zimbabwe. Munogo na utuzo ati muriku Zimbabwe. Murikupi. Christopher Tembo. Aripano Jeffrey Liwayo. Anzi muri say tete mavina. I'm watching you from Cape Town. Laxon Gwizangwe. Anzi maskwela say tete mavina. I'm watching you from Polokwani. Ndiri kuno ku South Africa. Donald Mamboma, I'm watching you live and clear from Rustenburg. Please call me. I watcheza kufonira Gibbs.
Yeah, Upamela Kumalo, uti eZimbabwe kunzima. Mnyake nyonke, abantu bahlupheka okumangalisayo. Uzobuya ke usindiso, Pepe, uti ndibukele. Siyabonga kakhulu, ngiseSoweto. Uzobuya njalo ke Carlton Diliza Hlongwane, uti kanti eMathebeleni South, lina lise, Studio 7, kuseGwanda yini kuphela. Lifika nini eKezi, eMambale, eMalaba, koPiti, lakoBhango nezinye indawo. Hayi siyafinyelela khona ngapho. Usimelele kuphela uzobona tuju. Nxa kule story simnandi siyabuchaya siyabuya khona ngapho. So kunjalo Carlton. Kuzobuya labanye ke abachiyeneyo. Sibuyele kubaba uNdlovu Everton Everson Ndlovu lapha ke oseNust. So yena ukhangela into lezi zabo disaster management. Nxa sesikhangela ke baba Ndlovu sibona ukuthi izula lini kwenziwa yiloko kuthiwa isigudumezi se-climate change. Po abantu bangazimisela njani ukuthi bakulungise khonoko? Ngicela ukuchaya ngesintu.
Ye, okuqakathekileyo lapha kaba yikuthi sinanzelele ukuthi umkhathi yatshintsha. Lokho yinto ekhona. So abalimi kuhle bagebe badinge amanzi. Uyakwazi kuyadula. Kodwa nga uhulumente nga lalaba labanye abasizayo basiza kakhulukazi ekudingeni amanzi nokuthi babone ukuthi upstream sengaphetshwa kwamadamu ngayo lapho okuvela khona amanzi kuhlalele izihlahla ukwenzela ukuthi amadamu angaqhibeleki masinyane atende ukugcinakala ukuze alondoloze amanzi amaningi okwesikhathi eside. Ngiyananzela ukuthi khona isikhathi sokuthiwa simele izulu simile sesazinda kudala. Akusasizi ukuthimele izulu. Kube silamanzi siyakwanisa ukulima umnyaka uze uphele. Silime ngenyanga nenyanga ngenyanga ngenyanga sithelezele asuke sibone indlela isiba khona. Kulemvikeli sekhona emhlabeni akuphali ngathi lokho. Namfana abantwana bakwa-Israyeli bayalima bakudesert. Ibhotola siyayibona igedi lamadamu bayalima ibele. Angikhuluma ngebele ngithi ibele bele bele ayikhona umuntu. Amabele angalanga ngithi lakhohlwa ngabizwayo. Kodwa buka kuthole ukufuze ngendlala. So thina-ke ngendlela abalimi bethu abafunde ngayo ngendlela abantu ngidimithele kahulumende abafunde ngayo angibele ukuthi singabe sekesikhuluma ngendlala. I think kukuthi ukuthi sitshintshe imicabango sitshintshe ukwenza kwethu. Ngitho nenkomo abazali abalimi kabananzela ukuthi akusancedi ukugcina inkomo 200 kanti ziyakudlala. So kuhle bathengise inkomo ezinye benembise ukuthenga ukudla kwenkomo okuzabasiza. Abantu futhi kabavuseleli futhi ngamafutha abokhokho labo. Kabavuseleli bakwazi nokulima utshani benkomo. Kunokho kuqakathekile. Akusasizi ukulima njengakudala. Sokhona sitshintshe ukwenza kwethu.
Ye, sizabuya kuwe ubambe khonapho. So is encouraging people to adopt new ways of cropping and harnessing water and all those kind of things.
Yes. Tina kola we doktanga. Hello, kola.
Hey, kwazo mtiko.
Ai wa tiri wadi makadi iko ikoko.
Ah, ndizozo.
Tiri kutawana nani uyezve muri kupi?
Ai ndi ku South Africa Pretoria. Kana mfundisi moyo.
Ai wa mfundisi tokuchingamidza itipewo pfungwa dzenyu panyaya yenzara iri kunzi yatekeshera munyika.
Ya chekutanga regai nditaura zveshuwa nzara kuZimbabwe yakaoma munoona kana uchinzwa uri kure nokuti pananga ndiri kumusha mwedzi wose ndichifamba munzu dzakasiyana siyana kumamisha ndakataura chokwadzo chika kana uchinzwa paredio ipapa studio 7 uri kukwauri ukoko unongotaurawo asi kana uchingwaona nzara iri kumusha inochemedza kana ini pachangu ndakachema ndichifamba mukati medzimwe nzvimbo zveshuwa nyika yezimbabwe yakaremerwa kudziko renzara inotyisa ndaa iri mukati menyika yezimbabwe inotoda nyasha tendazve torotenda futi nevemadhonaya veiyo veamerica vari kubatsira zvikuru nokuti takaona vanhu vachihorefawo mapfunde kutoone pizi dzakasiyana siyana zvimwe zvimwe zvinobatsira uye futi chimwe chandakaona kune dzimwe nzvimbo dzakafanana na shiredzi noti kwana gundo kumandikalendi chimwe chaasira pazvokoko vane mairigeshena ndiwa anotobatsira basa sedambudziko riko ndekuti panguva yemvura yepainge yapwa mudzi masare nemagetsi ndozvokuti vanhu vange vachirara
usikumfundisi moyo dai mambofamba famba nhare dzenyu dzakukakama kakama. Alo, nhare dzenyu dzakuita majelasi. Imbotaurai futi tinzwe kana zvaramba tozudzuka kwama. Taurai tinzwe.
Ndinziva kuti zveshuwa nzara iri mukati menyika yezimbabwe yakaoma zvisingabviri nokuti zveshuwa vanhu vari kunhonga susu nemuromo. Ndakafamba munzvimbo dzekumamisha zhinji dzandaifamba ndichionangwana kwakasiyana sezvo zvataingoitawo vanhu vari kutambudzika asi nenhaya ndareva kuti pakubatsirikawo zvishomashopo akukoreswa mumapfunde kwavanonge vachiita nokuti ndakaona dzimwe dzimwewo nzvimbo ingowaniswawo mapfunde apo napa igona kurarama asi zveshuwa munyika yezimbabwe makaoma zvikuru zvinotoda nyasha dzashe kuri dzitungamiri chatiritokumbira inhau yevabatsiri vanokoresa vasamarira vakanaka vemadhona iva vakatitaa.
Pane zvamataura muchiti pane nzvimbo dzamakaona kwanga kuine vaihoreswa chimwe chikafu ndekupi uku uyezve vaipihwe chii?
kwandaka famba ndakaona nzimbo yakafane kuchisumbanje manikalendi kwana sumbanje kwachiti machona kwachiti machona isumbanje veneka nekuna namatikwa kwaita kuna kwagudo kwakuteyo chiredzi noti kunyahanga dzakasiyana siyana dzaneka famba vanhu vaihoreswa kune madhona ariko anonzi vanyamwemezi nerimwe dhona rekuamerica rinonge achibatsira vanhu namapfundi nepizi nemagaloni emafuta zvakasiyana siyana ndizvo zvandakaona zvaibatsirwawo vanhu izvozvo zvichibva nokuti muri vanhu vangani pamusha chichi ndizvo zvandakaona zvino zvaibatsirwa vanhu izvozvo ende futi zvechimwe chinhu chandakaona chimwe dende vanhu vakawanda sanoita kuti kuno kuno kune mairigation akafane nekwana gudo zasu problem iko ndekuti kune ada yainonzi kuada sumbanje vanhu veada sumbanje vanovhara mvura yose kuti ende kwavo saka vane mairigation ari zasaya kana sekuno mvura saisi sazvino zvakusina vanenge vachitambudza vanenge vatoomerwa kuti vakadzi vose vakasiyana siyana vanga vachitorara murwizi vachichera kuti vagone kuwana madiridzo avo agone kudiridzwa nokuti vazhinji vacho zvaitosvika pakutsva kuoma nokuti ndo zvaitoraramisa vanhu vakawanda ende futi chimwe chinhu chavanochema nacho dhona rakavabatsira kuti pakurima zvimwe zvirimwa zvinenge zvichingotorwa vasingagoni kuwana chouviri saka ndizvi zvimwe saka nzara munyika yezimbabwe yakaoma kwoita futi kune kuzaka vanohoro futi kwakafana kuana sure kuana sure ana chekenyere ndingakuti dzimwe nzvimbo zhinji vanonge vachipihwa asi chiri zvakadero zvazvo zvinhu zvakafana izvozvo vamwe havawani nenhau yokuti vanonge vachinzimi sezvamunoziva mukati menyika yezimbabwe saka dzimwe dzimwe dzatakafamba tichiona zvataiona tikaona kuchipatara chepasent joseph pane lebo yemadzimai vanenge vachitambudzikawo futi kane chikafanga zvichitobva kumaruzevhu kumamusha kuti vagone kurarama zveshuwa nzara iri kumunyika yezimbabwe inotoda ruoko rwamwari kuti vabatsiri vakafanana nation dzimwe nyika dzigone kutongobatsira kuti vanhu vagone kurara nokuti kana vakasadero vanhu vanofa ende futi chimwe chinhu chandakaonavanhu vairarama
aiwa regaitiokupedzisaira
tete sezvatakasemunhu wakafamba kuzimbabwe akaona chimwe ndakaona zvipfuyo mombe dziri kupera kufa ndo chimwe chaisiraramisa vanhu vakawanda vanhu vanoswera mumasango vachichera chinhu chakafana nemapoteto vanoti zombwe vachibatsira mombe dzavo dzirarame saka hai chimiro chinyika yezimbabwe chakaoma chatinongodai mvura yakanaya zvingaita zviri nani chiri nyika yakaoma asi mvura yakanaya agriculture yakagona kuoparita zvakanaka vanhu vanobatsirika
aiwa tinotenda kids
yes lo baba unhlanhla dube ecingweni baba dube kunjani
bye
bye
nyaphila njani poti
siyaphila mfowethu injalo indlala ekhaya bantu
hayi indlala ineza kakhulu
akusitele ukuthi kume njani njalo lapho kudabuka khona
hayi la idabuka khona sivile hayi kuyanyiwa
kungaphi khonapho mfowethu ibala lelo hey alikhulunywa ibala lelo
hayi ngeke uhlale ungalikhulumi
hayi kuqala mhlawumbe kulabantwana
cela uzofuna silikhulume futhi
hayi ngithi ibala lokuthi ibala lelo liqambileyo lelo uli-avoid mbijani
okay.
Emsakazweni ye kodwa khuluma sibili usitshele ukuthi kume njani ukhuluma inhliziyo yakho yonke
futhi asiphili kahle futhi abantu bayalamba ekhaya kakhulu simo uyasibona nawe ukuthi sinjani baza kutshela kuphela ukuthi okay kuze abantu balambe yilokhu nalokhu ngokwenziwe izulu wathi uyakubona but uhulumeni wethu wenzani phela ngoba siyalamba sinje yakubo
wena lapho
asista kanjani
ovela khona ungaphi njalo libanceda njani abantu
ngisesolusi futhi ngisesolusi mina esolusi kwenye indawo abantu kuse-springvaltane sezikwabeni
kodwa phela ungani ungamapulazi mbijana phela ngale
amapulazi futhi wena lawo anti amakhiwa sakathathela manje akusasizi phela lokwa
sokulinywani selilima inkuni kona ngani
but kuyanyiwa eyi sorry mani eyi
ya okay
akula lutho but akulalutho
ye
akula lutho we need assistance from our government
yebo phela
that our government is failing to do so. Mm-hmm. That's the fact.
Yeah.
Yeah, what? If the government is tried by all means,
mm-hmm,
to equip us in something, it's not even an Ivan because something that is tangible. In the Ivan because I put out this one of the things that I'm not sure that I see. I
was on for it too. I was on for
it too. I was on for it too. I was on for it too. I was on for it too. I was on for it
too.
Yeah. I was on for it too. Lomhlaba, thina abantu abunyama ngithi according to our government, kwathi sithathe lomhlaba manje kathesi sebuya futhi bayathathela ngabodwana yini khona lokho
kungani kuyahluka
uyakubona ukuthi nje into kona ayiselasensi
ayilasensi sibini
ayiselasensi sensi singathatha njani sithi sesithethe silaphane phezulu uthi ungaphuma omunye sokuthi hayi lona la akathathelwe futhi sethathelelwane kusho ukuthi vele into leyo lobutsotsi.
Ya, kungani kule nkinga sibili. Hayi, siyabonga kakhulu ukuthi ufonele namhlanje ungadina kusasa mfowethu.
Kungcono ngoba sebeya expose ubutsotsi buya expose kabhuti hey uhlale kunjalo.
Hayi, siyakuzwa mfowethu ungadina kusasa kodwa
singenisa abantu amaphuma kimi la aphuma kini ubutsotsi buya expose kahle la anything that is ebunyameni yelila ngiyavele ukhanyeni.
Hayi kunjalo Dube. Anto ubhango kumbe umthembu. Anto kuyafanana.
Si kuyafanana ubhango nomthembu baba into eyi-1.
Sibongile mfowethu ungadina kusasa.
Yeah, umthembu osithembayo lo.
Yeah, lami umthembu osithembayo. Sibonge kakhulu mfowethu.
Libelimvake, libelimvake esihlelweni lo, sikhulu beliqiniso.
Yeah, okay, no kulungile mfowethu size njalo. Isibele sithatha isiqiniso kakhulu. Ungadina kusasa.
Hello caller.
Hello.
Hey, tukusora nani uye zvemuri kupi?
Utana kuma King Sewala kuBotswana.
Ata uraitinzwi.
Hai ndakatarisa hangu mamirire kunze zvitwa kuZimbabwe. Ndaikumbira hangu kuti government yedu yagaiswa zvinevhozi makatarisa. Fondi racho riri kuzosoka kuti notinga chingwa chacho. Notinga nedutu saka ndaikumbirisawo kuti ngadai kwakwanisa kuti mayusa akwanisa kushanda. Kuza mayusa ari nani vhozi kwakwanisa kutinga chinobatika nayo.
Mhm. Kupanyaya yenzara iri muri kubatsira sei kumusha?
Anda kudzati pamwe dzipega pega nototi kuti kwanza totumira bhozi vanenge aitochema kuti aguna mafuta chaya kudhura izvo zvakunyatsobatika chaizvo. So nevana vanenge variko unofanira kuchitotumira maskufizi nekudya. So tinoti every month ega kutoshandira kupi kuZimbabwe apa kuno kubhozi vanhu vachigara zvakaita kuti ubhadhara rate yo kwanza zvibatsira. So at least government iri yakasa kugadza zvakanaka kwanza rasi kwanza batsira mamuchiri nevamwe kune mhuri kumusha.
Makatarisa mari yamunoshandisa muchitumira kumusha mukati yakawanda sei?
Takanyatsotarisa pamwedzi ndosimbozhanzoshandisa hangu iri 1200 pula takaita kuma US it's $120. Ndo mari yatinozoshandisa kana tumira uye tichidzara nemari imwe yatozochajwa pamabhazi vanhu vakuti kana pauno kusvika kuZimbabwe $300 pula which means it's $30 futi.
Saka kumusha ndekupi uyezve variko vari kuti kwakamira sei panyaya yekunaya kwemvura?
Kumusha sopa ndivachakonda vari kuti mvura haguna ndochokwadi chiriko.
Aiwa tinokutendai chaizvo mukoma tatenda.
Yes, ndinotenda.
Pana mukoma Dadza D Gono vari kuti ndiri Denek Gono kwamutare ndifonereiwo hamusati mambondifonera. Aiwa tichamboedza kukufonerai mukoma Dadza D Gono Gibbs.
Yeah, let's go back to Mr. Everson Ndlovu who is Ndlovu lo baba Khumalo. Yes, kwa sithatha Khumalo singakayi kuNdlovu. Baba Khumalo uchona njani?
Siyachona lichona njani
ndini? Siyachona Khumalo, akutshela abantu ukuthi lapho khona kungapi njalo indlala injani khona lapho?
Mina ngilapha koBulawayo, hayi indlala inkulu lapha koBulawayo, inkulu kakhulu sibili lapha emvela khona eGwanda kuwesi lakho kakhulu kudlula koBulawayo.
Singathi ke abantu badla njani? Nxa ungasitshela sibili ukuthi abantu ngelanga badla kangaki into ezinjalo?
Abanye abantu vele kaba akubayeqisa amalanga abanye badla kanye ngemva kwetidiza abanye hayi badla kanye ngelanga njengabantu abadala abantwana yibo bayekuthi ekuseni kwesikhathi bayakwanisa ukudla iporiji kodwa abadala badla kanye vele abasadla abantu phakathi kobunzima obesabekayo.
Ungathi wena ngombono wakho ubonani sokulobuzima sibili?
Hayi lapha sokulobunzima ngoba sikhuluma nezulu izulu alikani Womile sivindi konapa kunje kucha umoya oqandayo kodwa kula zulu. Ukuthi la njengalapha sivela khona eGwanda ngale Gwanda North abantu bathi sibenathisa inkomo ngawo January. Sibenathisa inkomo emthonjeni.
Hey, kunzima ndoda.
Phakathi kobunzima sivini. Indlala enkulu esabekayo.
Hayi siyakuzwa kakhulu phosela ukucina baba.
Hayi sure sivini, hayi ungitshela ikolo ukuthi ngabe kuthiwa basithumele ukudla kumbe imali nje kwamanye amazwe ukuthi abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba abantu baphakathi kobunzima. Kuphi itholakala kanye ngemva kwesikhathi ukuthi uyibone kumele kube selayinini abanye sikhuluma kunje bavukela khona emalayinini ekuseni kusesele le mali kayikho.
Hayi siyabonga kakhulu ungathinela kusasa eKhumalo baba.
Hawu siyabonga, hayi lathi sifonile shuwa tuwe Mthembu Stembane.
Hayi sibongile kakhulu baba Prince Khumalo ungathinela kusasa. So that is Mr. Prince Khumalo is saying hunger is really devastating many families in Bulawayo and beyond.
Mm-hmm.
He says, you know, in most cases in Gwanda, you can have some rivers flowing and all those kind of things. But there's none of that. It's only, there are only a few places where you can find, you know, the rivers flowing. So he says it's really tough.
Mm-hmm. Mm. We have our caller Mkoma Gono, vanga vachitini anisandambo fone rwasi, ndirikunzwoti taana avo panare. Tinokuchingamidzai Mkoma Gono, muri kupi?
Tinotenda achitende kwamuchari.
Mafara here nhasi mabva mapinda muchirongo.
Ndafara zvakanyanya.
Ehe, titaurewo kuti kwakamira sei kwamutaro uko.
Kwamujari kwakaoma. Hakuna kana mvura yekunaya. Mbeu mumunda angori mashanga. Hatichiri nakana tarire kuti tichaona chikafu chinobva mumunda izvezvi.
Mhm.
Saka hatichizivi kuti tichararama nei. Chibage huku huri kudhura. Hatichiri natariro kana kuti tichaenda kupi.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Izvi tikutokorokoza zvenje yekuzvipa asi kukorokoza kwacho tikungomhanyiswa mhanyiswa nemapurisa saka hatitorina kana pekutangira hakuna chimwe chinotoitika tisati tatodzingirirwa uko tichitongogoja kuzvina mutare.
Muri kukorokoza gold here kana kuti mangoda?
Kodi.
Hakuna mashurugu here manje atiri kunzwa anetsa.
Uko asati asvika asi kuti mapurisa ndofunga ndo ari kutotivhirinda.
Zvinofamba sei?
Vanotongouya kutendanisa murukova. Last time vakatombouya neimbwa vakarumisa-rumisa vanhu imomo.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende pari panyaya nyanya yenzara maiti chii?
Zvakaoma vati regere. Tinokwanisa kuti zvavo tikawana mari dzaita falisi takwanisa kutenda chikafu chega kunana South Africa. Kana kuMozambique tinoshakawo zvimwe zvinodyiwa ikoko. Zvino isi tiri kuti tikwanise bhodha rakagumira kushanda pano pamhiri apa papa Redwin. Iruko harichashandi. Saka vakatipawo mari inogona kutenge kunze tinokwanisa kutenga chikafu chega.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo Mukoma, muve nezuva rakanaka kwamuri kwamutare ikoko.
Let's go back to Mr. Everson Ndlovu. So Mr. Ndlovu, you were talking about some solutions, you know, long term solutions of tackling climate change and drought. But we know that the problem is money. Money wise, the government it doesn't have money, you know, to construct, let's say, more dams, to actually establish many irrigation schemes. And if you look at dams like Nchabezi Dam, it was built long, long back, but there's no irrigation scheme near it. And the same applies to other dams, you know, and irrigation schemes that used to exist, like Makwe, Chitripasi, and all those kind of dams. Irrigation schemes, they are completely, you know, destroyed. So where does the government start?
Okay. I'm quite aware of those challenges. I'm quite aware of the money issues, money challenges that the government is facing. But government has partners in business, partners in the name of NGOs and other UN agencies like FAO, UNDP, and many more. I think it's an issue of trying to prioritize what must come first. The issue of food security is quite pertinent. And I want to believe that there are private businesses that are eager to invest in dam construction or in the resuscitation of the irrigation schemes that are currently not functional. There are many of these. Some of the dams that you started to mention is actually underutilized. And I'm not sure why. There's so much water in that dam, but unfortunately there is no irrigation scheme. I'm not sure why and what is stopping government, what is stopping the community from utilizing that water.
Mm-hmm.
That's a big question for all of us. But government can also go what we call build, operate, and transfer.
Mm-hmm.
You know, bringing the private sector on board, because there are benefits that will accrue both to government, the community, and to the private sector. In that way, government will be able to get the resources that they need to try and revive agriculture in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yes, yakuzwa baba Ndlovu. Sithole ubambe khona sithathe ubaba Sithole. Baba Sithole, utshona njani? Baba Sithole, uyangizwa ecingweni?
Eh, ngiyakuzwa dini.
Eh, unjani? Sonde sifone emlonyeni. Akwenze sikuzwe kakhulu. Ye.
Ngiyakuzwa dini, utshona njani?
Sithonile baba, injani indlala khona ngapha bantu?
Hayi, indlala ibhahile dini, indlala ibhahile ukuthi ukudlala.
Cha, usitshethe inxa usitsho njalo utshoni. Abantu badla kangaki ngelanga njalo kuhamba njani?
Ukuthi mina ukuze bethi kujayele kumbe engathi bethi kuqhelile kuba umuntu besidla ekuseni izemini izentambama kakusethu kade sekujiwa kanye abanye kabadli abanye neyitwala vela sisabonakali ikakhulu impuku vele emagrosa vele ayitholakali kadesi ungabona uthole impuku uthole igolide so idala I think ukuthiwa ngiyacatshangelwa elizweni lethu idala ikhona idala ikhona sibili uyabona izinda nxa uhamba abantu baphithizela bethinga impuphu ungene lapho ufice lapho abantu balayinile balayinele impuphu iye laphana into ezazingekho but kathesike sezikho ilayinile into njalo ungabona lapho ethe yalayinile khona iyazitholakala.
Singathi-ke ubuzima obunje nxa abantu bengazama ukuthi bethi behlale phansi baphumele izinqumo zokuthi kumele ukuthi nxa kuloku koma okunje sikunqabele ngendlela enjenjenje bengenzani abantu babasithole?
Ya, mina nqanje ngokubona kwami ngibona ngani asondaba kahulumende, asondaba kazulu, asondaba kamambo nomthwakazi. But yindaba yokuba izulu kalinanga iyakuphelileyo. So into yabikhona ngokuthi ziyakuseyinga ukuthi abantu bangenza njani. Mna ngicabanga ukuthi abantu abe nje ba uhulumende labantu siyabambana, ama-civil society, ama-companies, ama-NGOs, abantu babambane bazame ukulwisa umkhuhlane lo wendlala, ngoba akwenzi ukuthi abantu bafe indawo zonke bebulawa yindlala. Ngaba njalo kuhulumende layavumele nje ama-companies, ama-individuals, ama-NGOs abafuna ukuyimpota umumbu ayisethi umuntu kawungenisa aphelizweni umumbu itholakale impuphu itholakale emashopu izinto impuphu yona yehle ingaze yadula ngoba ingaba khona but abantu bengenamali.
Hhayi, siyakuzwa kakhulu-ke ungadinelwa kusasa baba Sithole.
Hhayi, siyabonga baba.
We have our caller on the line. Hello caller.
Hello, tete mavela sina mkoma jibs masera si.
Ai wa tiri wa dije duta writings we mkoma Donald Mamboma.
Ah, inda ka bva kumusha mazva pera nda ka ndiriko for 10 days.
Ehe. Kwa kwa kamera si.
Ningati kubva uti bva pa bridge bridge kuna na litumba kose rutenga chivi kuka mwenezi kose kuya.
Mhm.
Hakuna kuskopi nda mashingo hakuna kana chiriko. Vanhu vaya vanhu vane zhara zvisiri pachena nyange vakazorima kwa kusina kutonaya.
Mhm.
Mombe dzangofamba muminda musina kana chirimo. Handioni sekuti nyika ichaita kuhora kana akagore rino. Chero mvura ikanzianaye kuzvino haaisileti.
Mhm.
Kuti vose vakuzorima vakuzokohwa. Handiona sekuti vamwe vanogona kungozoita give up. Arasi wangu arasi wosa jari madika.
Saka imi.
Anu jara kunyange.
Sema onero enyu chi chinga itwa kuti vari kunyanyo batwa vanenzara ava vabatsirikana.
Kama onero ana atandoda short term plan yekuti vanake masangano akazvirira atendege. Apinde abatsire vanhu. Kana hurumende disa isamaona sekuti mhandu kana tanoshanda nema opposition party. Zvatagara chiona chaizvo kuti ke anenge chinzika mwe inoshanda ne MDC. Oxfam inoje chinzi inoshanda kuti nemapata anotikisa vana plan vana old vision. Hurumende apa ngaichisunungura ichiona kuti nyika ina chinhu mudura vaya hana kana chirimo. Ngavachitendera ma NGO abatsire apinde mukati muvanhu abatsire. Nekuti zvikaita maoko ehurumende zvezvava kushanda nemumapato kuti uori ubatoripi. Akadaiko kuti vati ma NGO apedza ariyo. Ndivo vanokwanisa kuverifya vachiona kuti uyu anokodzera kukwande upi. Mukapinda maoko emakanzera zvezvashata zvava kuti uori ubatoripi haunondivhotera zvikazodi. Asi chokwadi chiri munyika ine zhara ndemazera.
Aiwa tinotenda mukoma.
Ndakaona hapana kana chande chero mukabva basikiti miti yavo yavakatora prazi ravo riya riari kumoria kumwenezi. Nengo yaya kutooma yose zvipiga zvazvabva zvambobuka zviya. Saka haa chero mukavabvunza vanogudza izvi kunyika ine zhara vabasi.
Abasikiti.
Vakuda kwake basikiti yambova akazera iye.
Aiwa tichavatsvaga tichimbovunza kuti zvakamira sei asi tinotenda chaizvo mukoma
avo kumwenezi kunoti vane batamuretubata mufupire zhara hakune nyika ine zhara tiri mazenazi vandidavowo kuti vahurumende isunure chako chako
aiwa thank you so much mukoma Donald muve nezuva rakanaka. We have a WhatsApp message that just came in from Takawira Kampikinyu. Akapikinyu, we usually have him as a guest, I think, you know, a little while before, but he's been traveling. But he said, but honestly, things are not well in Zimbabwe. Mombe zirikufa, madibi akuchina, foot and mouth, and anthrax, wreaking havoc. So he's actually just saying he did visit Zimbabwe recently, and he's saying the situation is very bad. Mm-hmm. You know, before they had these dips where people would go and take their kettles,
yeah,
kudibi, to dip them, you know, for other diseases, mm-hmm, like, you know, ticks and, you know, other diseases. Yeah, but he's saying none of those are operational right now.
Mm-hmm.
So the situation is very bad. And then he says NGOs and government programs can manage to assist only 17% of the families, which leave 83% of people in need. We should rethink our reliance on maize as a staple food. It is foreign to susceptible to climatic shocks. Mm-hmm. Maybe beans, the government should stop subsidizing maize in regions 4 and 5 in focus and focus on livestock development in these areas. So that's his contribution.
So I think Mr. Everson Ndlovu is also an expert in agriculture. So, okay, Baba Ndlovu, kumbe ngiqale ngiye kumashongane qala ngakayi kubaba Ndlovu. Mashongane kunjani ba?
Yankona.
Ye, ungabe ususe goli?
Ah, ngibuye nini ngiqede nyanga ngisekhaya sengila egoli manje ngibe ekhaya ngoDisember.
Ulimile yini kona ngale khaya?
Kuzi. Ngikandi mayimbula ingamanga nje limanjana ayini imvula ayikho imvula.
Ye madodo kunjani kodwa tshiredzi? Kome khakala ko.
Omile kuoma kuti irrigation wazi le tshala kona akuna madamu le indawo ile tshitsako kakhulu wabona. Leti ikinga le ngibona kuinto yenzakala ko Zimbabwe. Leti uyabona ilizwe le Zimbabwe libe lifuze likhuluka kuti ilizwe le line disaster. Manje uyabona ithi ulalele iradio Zimbabwe ayikhulumi ngendlala. Manje le ngimangala la South Africa kuti ithi kungatshaya mkhukhu wabona la South Africa kalingi nengihlala emkhukhwini
ya
la egoli bakutshaya mkhukhu zozwa i-government ibize ithi hei ngeyi disaster yenzeke lapha manje i-government ayingenele bakhale manje le Zimbabwe indlala leya ilefuze yona i-government ikhale ithi bakhulume kuthi selasi ayisi into yokudlala lathi ingenelwe sripsrip manje bathulile ayikho into bayenzayo.
So manje nxa abantu bengalimanga mashongani nxa lingalimanga ekhaya khona ngale tshiredzi lizadlana
akuna into eyenziwako because akulimwanga ikomo zonke neti le ikinga ikomo sizingenisa ngekani le kugonarenziwoule se lisile mari zifanka kaninginini ngoba le siyaposa sizingenisa azifuneki khona le but imvula yikho komile kuwomakoma ufana nala uyabona la emgwaqweni la kuhamba khona imoto kwenze ngalendlela le but uyabona ukuthi wabona la eSouth Africa labakhuluma ngokugula le kuseChina lo ngikho labakhuluma ngakho indlala abakhulumi ngayo manje le sokuthi ukugula lokweChina kwafika eZimbabwe abantu bayophela because la eSouth Africa bakhala ngokugula lokweChina abakhali ngendlala bakhuluma ukuthi if ukugula lokafika la abantu bazophela abakhulumi ngendlala okufana neZimbabwe.
Hayi siyakuzwa Mashonga ungathina kusasa ba.
All right.
Okay, bye bye. So that is Mr. Mashonga is from Chiretsi. He says he was at home, you know, up to the end of December. So he says there's nothing that he did in terms of, you know, cropping because mm-hmm. there were no rains. But he says, you know, they are trying to take their cows and, you know, their cattle or livestock to Konarejo National Park. But normally the park's officials don't like it at all. So, but he says they're doing it by force because there's nothing they can do. So it's better to have a few cows saved than to save most of those animals. So he says people must balance those, you know. Mm-hmm. So he's a very bitter man.
Mhm.
Yeah.
Tomboyenderera mberi tichikuchingamidza ipano pachirongwa chedu pa VOA Facebook page yedu yoshona. Lawrence Ziba ari panapa. Lawrence ari kuti the government is sleeping on the job. He's not very happy. Maroja Panastensi ari kuti hamufoni imi. Aiwa tichaedza kufonerai. Willard Majoni Manyanda ari kuti maswera seiko pachirongwa. Tiri kukunzwai ndiri kuno ku Free State now. William Majoni Manyanda akanda zvakare namba yake. Asendekera mwana wevhu aripano arikuti arikunyoro talent muchemo hanzi murise kuti tete mavini ndiri kuno kuZimbabwe ha kuri kurwadza kugara ndisikuzva kuti muri kupi munogona kunyora kwamuri kuitira kuti kana tichikukwasai tibvataziya kuti muri kupi.
So let's go back to Mr. Everson Lovu. So people are actually raising some issues like, you know, planting drought tolerant crops, but we have seen this you know, happening every time when there's drought. The government makes some of these calls, but nothing happens. So what is going on? Why are people not prepared to plant sorghum, millet, rapoko, and even legumes?
Yeah, that's quite a pertinent issue to debate upon. But what I, my take on that one is that we're so fond of maize to the extent that we have forgotten what used to be ideal foods in our region. That's the challenge.
Uh-huh.
People don't realize that maize was actually stock feed from where it came from. But because of the impact of colonial thinking, people tended to favor maize instead of our own grain, sorghum, millet, and some other foods.
Uh-huh.
It's very unfortunate. It will take concerted efforts in terms of education to try and re-educate our people to appreciate that these foods are ideal. In fact, I'm reminded of a saying during the HIV and AIDS pandemic, where Zimbabweans were actually reminded by a white lady from America.
Uh-huh.
To say millet and sorghum are actually ideal crops for people that were living with HIV and AIDS. Imagine we are being told by foreigners that our traditional foods are ideal. It shows how much education we need in terms of re-educating our people to begin to appreciate what their forefathers used to eat. Both government and the other sectors, say the NGO world and the individual, should invest in re-educating our farmers. They need for that.
Thank you very much, and stay on the line. I guess we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello, Tete Masorazi.
Hi, what has Kira Tuktora Nanuya Shemurkupi?
Indiri Kupi. Indiri Kupi. Indiri
Ehe, muri kupi mukoma?
Ndiri Cape Town.
Taurai tinzwi.
No, ndiri kuda kutaura hangu nezvenzara iri kumusha.
Ehe, taurai.
Saka nzara iri kumusha, tete, inini zvandiri kukumbira hangu inini. Kuda nekuti tangonzwana tese vana vekuZimbabwe. Nekuti kugara takachema eparizvinezika. vamwe tiri kusiya vakadzi vedu vana ende makuriro vari kuita vari kukura sekunge isisu hatisisiri na pfungwa vabereki but titori nepfungwa asi nekuona situation iri kuitika kumusha tiri kutiza munoziva kusiya imba yakadaro woenda kana tikusiya vana tiri vanhu vakuru ende Zimbabwe iZimbabwe inyika yanga ine tsika zaiza yakazara but pari zvino izvi zvongoita sekunge ti tese hatina pfungwa but tine pfungwa asi ini chandiri kukumbira ngatibatane tese vanhu nokuti tikada kuti tigare titaura chirongwa titaure
chinhu nhare dzenyu hallo Caller, I'm not sure what's going on with his line, but he was coming up with a very, very valid point. He says Zimbabweans should unite because as much as people complain, but if people don't have a united front, then there's no way where people are going.
Yeah, Baba Ndlovu, abantu bangabambana bezama ukuthi benze abakwenzayo. Kambe kungalunga yini nxa sisikhangela konke konke okwenzakalayo. Singangeni kakhulu kwezombusazwe, but sikhuluma ikakhulu ngakhona ukuthi kuyahlupha udubolo lokoma kuyahlupha njalo ukuthi abantu abala kuhle
what December ithole i-internet evela kubangani bami eGwanda North ngahamba ngotinyala ngabona ukuthi i-internet ihlangana ivela njalo ngafika kule ngadi abayinikwa i-government trust so belo mungu osizavuta I'm sure that sebedlisa balima bendawonye laba balima bekhangele okungabanika ukudla okungabanika lemali njalo number two ngifanele ngabafowethu abaphila besegoli bengithele ukuthi kithekhaya kulenyivileji ukuthi akwetoloji izakhamizi zibambeni zathenga injini yamanzi sezipampa amanzi fomefuleni utshatshane usiya emakhaya azo sebezilimele imbhida benanzelele even lemumbu omncane ngoba indawo zincane but bakwenzele ukuthi indlala injani itshayile so ngokobambana abantu balakho ukuthi kukhulu abangakwenzi okwesitatu esiwukuthi ngakho bekhuluma lomza wami olima esegwanda wendlule khona ngalo izolonje ethenge amasaka estokfiki engitshele ukuthi khona ngonovemba inkomo lithengwa ngabathengayo between 800 to 2,500 rand ukuthi babuyile sempiko efuna ukuthenga inkomo nge-2,500 rand bayama abantu but akwenzi so emezele ukuthi khona abathenga inkomo laba omidlumeni bazakhuka bona bathenga amasaka abafida kodwa sebefuna ukubuya bethatha inkomo almost mahhala so izakhamisa ezibambele ukuthi a-a asibengechweze enjani eyi-one esigabeni lesi singarete ngabantu labo so nginanzele ukuthi khona abantu bangabambana babophe into abayebofa esigabeni sabo kuyatshintsha nendlala iyabaleka
hhayi siyakuzwa kakhulu ubambe khonapho ungayikatshana silo muntu ecingweni mavela sikhumba
siparisinandifungotishini nemunhu asilegeithi
ngobhayibhisa
vari pamalive feed edu kuitira kuti mangwana havasanete vanogara vachiuya pano zuva nezuva vatatadza kukufonera nhasi pano pavoa shona tinotikumbira riregererwo asi vatakwanisawo kutaura navo tinokutendai chaizvo zuva nezuva munenge muri pano uyezve kuna avo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kutaura nyaya yenzara asi gibs nguva dzedu
dzinengedzaiaaanisezambili upamela kumari usitumezele mulaizelo mumavhela silapo kuti baba dube sicela likhangele amashurugwi abulela abantu ematopo emapisa so there's an issue there so I think we're running out of time and we have to leave it there with our guest this evening, disaster management expert, Everson Ndlovu. Mr. Ndlovu, thank you very much for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again tomorrow. This is Gibbs Tuba in Washington, D.C., saying goodbye.
Aiwa pana mkoma vanyora pana pamkoma Jimmy Ben hanzi kola avhiringidzwa nenetwork hake but anga ane points ari kutaura nezvamukoma vanga vari kuti vanhu ngavabatane aiwa ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana paLet's Talk ngatikurukurei apo tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika nekunze muve nezuva rakanaka. Bye-bye.